Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosagana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 5 2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. European Union yoronga kutemera Belarus zvimwe zvirango mazuva mashoma mutungamiri wenyika iyi achangobva kushanyira Zimbabwe. Governor weRBZ vanonzi havana zvavakawanda zvavakaita kudzikamisa upfumi muurongwa hwavo hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy. Pope Francis vopeta rwendo rwavo kuAfrica nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. European Union yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti iri kuronga kutemera Belarus zvimwe zvirango ichipomera mhosva yekutsigira Russia muhondo neUkraine nekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zviri kuuya pangopera mazuva mashoma mutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko vachangobva mukushanyira Zimbabwe vachinyorana zvibvumirano zvekutengeserana. VEU neAmerica vakatemerawo Russia zvirango uye vari kuti vacharanga vose vana muzvina bhizimisi vari muBelarus vanoda kushandiswa neRussia kupukunyuka mumambure ezvirango izvi. VaLukashenko nevamwe vakuru muhurumende mavo vakatotemerwa zvirango neEU neAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vemuBelarus vakaita savaAlexander Zygmen vari kunyorerana zvibvumirano nehurumende yeZimbabwe vakaiswawo pazvirango. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vachitaura nyaya yezvirango iyi vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kuitwa neEU izvi handi zvinhu zvinoshamisa.
Mazuva isu kuti vokumavirira kazhinji vanotaura kuti vanhu vanofanira kunge vakasununguka kusarudza shamwari, kusarudza zvavanoda, free decision, free information, zvese vanoti zvakasununguka. Asi tinozoona kuti kana mumwe akaita pfungwa dzake dzekuti ndoda kusapota Russia, Belarus yaita zvisarudzo yayo pachayo yekuti shamwari yangu iRussia panyaya yekutsaurirana kwayo neUkraine. Izvozvo zvoita kuti vagotemerwa mazirango zveupfumi, kureva kuti vanoda kudzvanyirira nyika nekuvhumbisira dzimwe nyika kuti dziite samafungiro avo. Akamboti iwo zvavanofunga pamusoro pehondo yeUkraine neRussia ndizvo zvakanaka, ndizvo zvitsvene, ndiani?
Asi kadambudziko vamwe vatogarepi nderekuti vamwe vanotika Ukraine nyika yakazvimirira yoga, nekudaro zvanga zvisina kukodzera kuti Russia iedze kupamba mamwe matunhu enyika iyi.
Ini zvangu hazvinganyanyi kuziva madetails, but chandinofungidzira kuti chinofanira kuitwa pakati penyika idzi dzisingawirirani. Vari pasi pose vatungamiri vakasiyana vokumaviri yari dzimwe nyika ino, seAfrica o seEurope yacho seAmerica, ndezvokuti ngatigare pasi timboti chamboita kuti mukoma nomununʼuna varwe chii. Because tikangofunga kuti Russia iri home, tisina kuziva kuti Russia yakangomuka mumachira nokungoti ndoda kuvisa Ukraine. Handifungi kudaro, pane zviripo. Izvozvo maunderlying problems iwayo anoda kutariswa kuti chaita kuti ava vanhu vasawirirana, nokuti nyaya yakatanga kunana 2014 ikako. Chii chakambokonzera kuti varwisane? Kwete kungotarisa umwe chete uye kupa zvombo zvakawanda zvinoparadza upfumi nika iri kuparadzwa pari zvino Ukraine ndezvati tikati tisingadi ndezviri kuitika bati vokumaviri yavanda kuti tione kuti Russia ndiyo yakakanganisa tisati tamboziva kuti tamboita kuti varwe chii.
Totarisawo kuti vamwe vari kuti kudyidzana kweZimbabwe neBelarus kunozogona kuti netsei nekuti vari kutemera zvirangwa ava veEU naivo veAmerica vari kutemerawo vamwe vanhu vane vari kunyoreranawo zvibvumirano neZimbabwe vachiti hazvizoite here kuti Zimbabwe isare yapinda muna taisireva ichinziwo iwo sei yakuda kupindira pamuchato weDongi neBeri.
Haisi zviri zvamasanctions tatotiriya nazvo tatotindivara tavana makore akutosvika 30 tichingoidzirwa masanctions navanhu ivava hazizvo kusawirirana neUkraine kana kuwirirana nayo handizvo zvinokonzeresa kuti vatibvisire masanctions.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare kumasvingo. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi.
Chingatonyanya kukanganisika kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika izvo dziri kutemera Belarusi zvirango zveupfumi. Ndiri kuti ini kunyanya kukanganisika nokuti mukatarira mamiriro akaita zvinhu izvozvi kudyidzana kweZimbabwe nenyika idzodzi dzinosanganisira United States of America nenyika dzemuEU neUnited Kingdom kudyidzana kwacho hakuna kunadzomira zvakanaka hakuna kumira nemamiriro otingatikwa kuti kuitwe saka tinangoti zvingatongokonzera zvekuti kudyidzana kwacho kurambe kuchiita.
Asika hurumende yeZimbabwe iri kuti iyo haingaudzwe munhu wekuti idyidzane naye ichiti ishamwari yavose.
Ya, hongu vamunangarwa vanodaro nokuti vari kuona kuti Zimbabwe tagara takatotemegwa zvirango zvakafanana nezviri kutemegwawo ivo vari kuBelarus avo vari kunzvimbo vari kubetsera pakunzvengesa zvirango zvakatemegwa Russia. Saka vamunangarwa nengari yokuti Zimbabwe yagara itori muchitarafu vari kuti haa zvekuchiri kufambe kupi kuda tikatendawo kunana dzevarusi kwekuda zvingatibetsera.
Izvi tingati here zviri kuratidza kuti zvirango zvakatemerwa iwo vatungamiri vehurumende yeZimbabwe izvi hazvisi kushanda tichitarisa kuti vari kuramba vachidyidzana nedzimwe nyika dziri kunzi dzinotyora kodzero dzevanhu?
Zvirango zvinotoshanda mukatarira kugwadziwa kunoita vutungamiriri kupopota kwavanoita nenyaya yezvirango izvi zvinoratidza kuti zviri kushanda nokuti mukatarira nyimutaona kuti pane vamwe vanenge vachida kuti vabude vaende kunana America pane vamwe vanenge vachida kuti vabude vachienda kunana Europe asi havasi kukwanisa kuti vaende uye muchaona kuti vamwe vavo vane mabhizimisi avo vanenge vachida kuti vo ave anoshanda pasi tenderere vawanewo mari dzinobva kunana America vakwanisivo kutengesera zvinhu kunana America nezvimwe zvakadaro. Saka zvirango izvozvi zviri kunzi zvakanangiswa pavanhu ivo vanonzi vari kuchura kodzero zvinenge zvichivakanganisa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanonzi neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi havana zvavakawanda zvavakaita kudzikamisa upfumi muurongwa hwavo hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy wavakatura nemusi wechina. Dr. Mangudya vakadzikisa mutero pazvikwereti zvinenge zvatorwa nevanhu kumabhanga kana kuti interest rates uye vakadzikisawo mari inobatirwa vemakambani kana vachinge vatengesa zvinhu kunze kwenyika. vamangudya vanoti izvi zvichadzikamisa upfumi munyaya dzezvemitengo kana kuti inflation vachiti vanoonawo inflation ichidzikira zvakanyanya gore rino. Mukuzeya nezve urongwa hwavamangudya uhu tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Vamangudya hapana zvakati mbi zvavakaita zvinobatika zvinokwanisa kubatsira kuti nyika iende mberi. Zvavakaita apa zvakangofanana nemunhu ari kurwa kumombe zvitaita chichikura kuti munorwa morwisana vorohwa chematsenganzungu iwo dzorera nekutsunya. Ndozvavakaita apa kutsunya kwanga vachiita havisi zvibhakira zvekumombe izvi.
Sei muchidaro muzvinafundo?
Tiri panguva yekuti vanhu veZimbabwe vari kutambura zvakanyanya, mabasa ari kunetsa. 85 or above unemployment, former unemployment. Vanhu vari kuswera vatengesa majuice card. Vanhu vari mupoverty vari kusvika 49%. Tikatarisa Zimstats figures, zvichireva kuti vanhu vari muextreme poverty vari kurarama $0.90 a day kana kurara vasina chavadya. I7.9 million people of the population. Saka monetary policy inofanira kubatsira kuwandutsa upfumi hwenyika. Zvino kana interest rates avo akadzikiswa from 200 kusvika pa 150%, hapana chakadzika chakanyanya chinobatsira kuti business rikwanise kuona simba rekukwereta mari kuti riwandise production, richagire mabasa vanhu vaya vari mastreets vaya, kuti vanhu vari kushandawo vaone chouviri chiri nani.
Ko sei muri kuti hapana chinoshanda apa muzvinafundo mungatsanangura?
Chiona 150% interest rate zvinoreve chii? Zvinoreva kuti ukakwereta dhora unodzorara $3.50. Ndozvazviri kutaura izvi. Saka ibusiness ripi raunoita muZimbabwe rekuti ukakwereta dhora unozoraya $3.50? Unofanira kunga utori mbavha chaizvo. Saka ndirikungoreva kuti ichakakwira stereki interest rate iyoyo haikwanisi kuti business rienderere mberi. Zvinoreva kuti poverty icharamba iripo, mabasa acharamba asipo, zvochireva kuti ndokutsunya kundaitaura kuya.
Vari kutiwo kavakadzikisa mari inobatwa nebhanga kana munhu achinga atengesa zvinhu kunze achipuwawo mari yekunze kana kuti foreign currency.
Nyaya yematauro yekuti vakadzikisa export retention, zvichireva kuti Reserve Bank yautora mari shoma pamari inonge yaexportwa nekambani yakutora 25%, yosiyira exporter 75%. Ini handioni purpose yazvo yekuti Reserve Bank itore mari iyoyo 75%.
Nechikonzero chei?
Kuti ivo pachavo vamangudya vari kuadmita monetary policy kuti economy yadollarized. Over 77% kusvika kuma 80% yematransactions ama US dollar. Saka vanoda kuidi mari yeforex iyoyo. Vadi kungosiyira vanhu vari kuexporta kuti vakwanise kuita competitive. Nekuchikuitika pano zvekuti rate yemusika wehurumende yasara kumashure zvakanyanya nerate yeblack market. Saka pavari kutora mari iyi 25% osiyira munhu anonga exporta 75%. Ari kuita vanonzi maexchange rate losses. Nekuti paanozopuwa mari yacho ye 25% equivalent nezim dollars, inonga iri pasi zvakanyanya equivalent yacho yezim dollar. Zvokuti kana auda kutenga maraw material nemainputs ake, akutoruza ipapo nekuti unonga kuchinja nehigher rate iye apuwa mari nelower rate.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nasi vapeta rwendo rwavo kuSouth Sudan vachikurudzira vanhu kuti vasave neruvengo mumwoyo yavo kuti vabudirire mukuunza runyararo nebudiriro zvavatadza kuwana kwemakore akawanda zvadeura ropa revakawanda mukurwisana kwemarudzi munyika iyi. Pope vataura mashoko aya pedyo nepakaradzikwa vaJohn Garang, gamba renyika iyi rakafa mushure mekunge chikopokopo charo chadonha muna 2005. Nyika iyi nyika ine makristu akawanda pasi rose isati yawana rusununguko kubva kuSudan, iyo ine vatenderi vechiMoslim vakawanda muna 2011. vanhu vanodarika zvuru mazana manomwe vange vachimba nekuridza ngoma vachitambira pop. Ndege yehondo yeAmerica nezuro yakadonhedza chibharuma chekusora kana kuti spy balloon cheChina, icho chainge chapedza vhiki rose chichitenderera matunhu emuAmerica nemuchadenga. Chibharuma ichi chakadonhedzwa munyanza yeAtlantic Ocean kumahombekombe kweSouth Carolina. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina riri kushora America nekuchidonhedza richiti chaive chikungorora mamiriro ekunze. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wenyika yePakistan vaPervez Musharraf vashaya kuDubai nhasi vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79. Vanonzi vange vave nenguva yakareba vachirwara. VaMusharraf vakatora masimba mushure mekushandisa mauto kupidigura hurumende yemutungamiri wehurumende panguva iyi vaNawaz Sharif muna 1999. Vakatungamira nyika iyi kusvika muna 2008. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nemumiriri weGlenora mudare reparamende vari vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaWellington Chikombo. Vachikombo vakaparura chirongwa chekutsvaga nekupa vana vechikoro vari munharaunda yavo mabhuku ekuverenga. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 vachikombo, uye mungatiudza kuti ndezvipi zvikoro zvamakwanisa kupa mabhuku kusvika pari zvino?
Maita mukoma blessing nekuti pamukana uno kuti kurukure nhau yemuGlenora inova nhau yekudzidzisa vana vedu. Kutaura kwandiri kuita tapa zvikoro zvinoti Ruvheneko Primary School, Kundai Primary School, Shiredinga Primary School, Chembira Primary School neGlenora High 1 nezvimwe zvatiri kupa kumazuva anotera. Nyaya inotisunda inyaya kuti tinokarakadza kuti ruzivo rwekuverenga runokwanisa kuwanikwa mukudzidzisa vana munhau dzemabhuku. Zvakare dzidzo inovandudza upfumi hwedu. Dzidzo zvakare inotibatsira pakuti vagari vanokwanisa kugarisika nekugadzana zvakanaka patsika nemagariro edu. Tinorangara zvakare kuti vana vakaita semabukira ari mubindu anoda kucherechedzwa, anoda kutarisiswa, anoda kudiridzirwa. Saka madiridziro yedzidzo anoitwa muninga dzenjere.
Sei izvozvo zvakakosha vachikombo?
Muninga dzenjere ndizvo zvinoita kuti mwana azofunga zvine ungwaro. Afunga zvine ungwaro zvinomubatsira kuti ava neupenyu hwake hwekuzviraramira aine tunhu twake. Ndosaka muchiona tisingagari pasi tichimhanya kune shamwari dzedu tichibudisawo tishoma twatinenge tinato kuti tichi hakuna mwana anofanira kuti asara kumashure. Bumbiro redu rinotaura section 75 subsection 1 paragraph A kuti hakuna mwana wese ane kodzero yekuti aende kuchikoro ende hakuna mwana anofanira kuti asara kumashure. Saka nokuti tinonzwisisa kuti upenyu hwedu isusu vabereki huri muvana, upenyu hwenyika huri muvana, kukura kurerwa, ndosaka tiri kurera vana vamuGlenora nemuto wakadai.
Muri kupa vana ava mabhuku ezvidzidzo zvipi chaizvo?
Takapa mabhuku emasvomu atingati pachirungu mathematics A level, tikapa mabhuku echemistry A level, tikapa zvakare mabhuku epsychology A level, tikapa zvakare mabhuku ephysics A level, tikapa zvakare mabhuku esociology A level nemanovel akawanda ekuverenga kuti vanhu vanokwanisa kuenda mulibrary vachinoverenga zvakasiyana siyana. Ndozvatiri kuita kuti vana vedu vasave vachiwana nguva yekutamba vachimwa mutoriro, vachiputa guka, vachipinda munyaya dzemadrugs aidai kutekeshera munyika dzapfunya chisero. Saka ndo zvatiri kuita semushawadi weGlenora kuti tikwanise kuti vana vedu vangapundutsika.
Dzimwe nguva tinoona vanhu vachipa vanhu zvipo zvavasingakwanisi kushandisa. Imi makaziva sei kuti izvi, imi makaziva sei kuti aya ndoo mabhuku ari kudiwa nezvikoro izvi?
Zvatakaita, takaita tsvakurudzo tisati tapinda paurongwa hwekuti tingavapa mabhuku emhando yakaita sei. Zvikoro ndo zvaitaura kuti tiri kutarisira mabhuku akadai, iko zvino tine mabhuku akadai, kana kuti tiri kusangana nematambudziko akati. So taita tsvakurudzo iyo ndeyatakashandisa watinopema nayo kuti tiwane mabhuku. Saka kutaura kwandiri kuti hakuno kutamboti chovhe kune maprimary schools hatinawo, tasariwa nenumber 9 primary school inonzi Glenvisa number 9 primary school, kwozouya Infield primary school iri kuwa 27 kunova kuGlenora B yeKansas School. Ndeasati taonera mabhuku, zvakare library yedu yepanhingekiri apo yepaGlenora haisati yane mabhuku.
Mabhuku aya mungati angabva akwana here kugadzirisa dambudziko riri muzvikoro?
Hazi kureva kuti tiri kusiya akwana, tiri kungoitawo padikidiki patinenge tagona. Saka tine tarisiro yekutiwo mabhuru edu akawanda, vanotibatsira, vanotibata panhamba dzekuti 0774177150, 0774177150, Honorable Chikombo. Zvinotikoshera kuti tikashanda tiri tese senyika, senharaunda, tinokwanisa kusimudzira vana vedu kuti vaende kumberi zvakanyanya. Kukanyaurangana, kuturika denga, hubatsirana, ngatibatsiranei kuti vana vedu vakwanise kuwana chinovapundisa mukati meupenyu hwavo. Tinotenda.
Manga makateerera kubva kumiririri weGlenora mudare reparamende vaWellington Chikombo muhurukuro yedu yatanga tichitaura nezvekubatsira kwavari kuita vechidiki nemabhuku mudunhu mavo. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichizeya zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu.
Mukoma Tanonoka, ini ndonzi Chiyekete. Zvitadzo zvedu zvinobva pana Adamu naEva. Zvatakatemerwa mirayo yekuti uchadya cheziya, nyoka ichafamba nedumbu uye ichakuruma, iwewewo uchava muwengi wenyoka. Jesu ndokuzotifira kuti tiregerwe pazvitadzo izvozvo.
Mukoma Chinyekete, chamunoda kuzvisa apa ndechipi?
Toda kunzwisisawo kuti mimba haicharwadzi here uye haichatora 9 mazi here, cheziya hakusisina here, nyoka haicharumi here. Takaregerwa pazvipi chaizvo kune kuya kwaJesu kana kuti manyautsamukanwa chembere kurota ichiyamwa?
Reverend Oliver Mandisoda, mubvunzo uyu wakanangana nemwi.
Wadiwa hama, ndinotenda kuti Mwari kubva pakatadza Adam naEve wakatanga kushanda rusununguro kana salvation yemunhu kubva ipapo kusvikira vazotuma mwanakomana wavo Jesu Kristu. Luke chapter 4 verse 8 and 19 inoti, mweya wache uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo namapofu kuti aonezve, ndiregedze vakatsikirirwa nokuzivisa gore rashe rakanaka. Tuenda pana John chapter 3 verse 19 kusvika pa 21. Kutongwa ndokuku kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakadarima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa hauyi pachiedza kuti mabasa ake akaipa arege kubudiswa pachena, asi unoita zvakanaka unouya pachiedza kuti mabasa ake aonekwe kuti akaitwa muna Mwari. Tutasa zvakare John chapter 9 verse 39, Jesu akati, kutongwa ndiko kwandakauyira panyika ino kuti vasingaoni vaone, navanoona vave mapofu. Avo vafarisi vakanga vanaye vakazvinzwa vakati kwaari, kone suo tiri mapofu yere. Jesu wakati kwa vare, daima iwa mapofu, amaiza iwa ne zivi yere. Asi muno titinona, zivi zenyu, zino ramba ziripo.
Saka, zino rewe izi, mkatsana ngura ere Reverend Mandi Soda.
Apa ndo panenyaya yedu ama, yekuti tinti, Jesu wabunzwa kuti Jesu wakati sinungura papi cha izo. Tukuna kuti puno tarachiti andina nyazi ne evangeli. Nekuti isimba ra Mwari rokuponesa munhu wose unenge akatenda mariri. Saka nyaya iripo ndeyekuti Jesu wakauya panyika kuzogadzirisa zvakatadzwa naAdam naEve mukutadzira kwaita naMwari.
Muterere anobvunzawo nezvekudya zveziya nekuradza.
Mwira wakasungwa naMwari yekuti uchadya zveziya hazvina chakashanduka nanhasi rungodya zveziya. Zvakare mimba inorwadza ucharwadziwa madzimai namanje anongorwadziwa. Zvakanzi nyoka nemunhu azviona namanje zvakangodaro. Nyaya haisi pakuti mucherechedzwe kuti asishi chakadyiwa asi inyaya kuti munhu akanga aita aramba Mwari atadza kuteerera Mwari ndopane nyaya. Zvokuti unova mucherechedzo kuti makore ese aya Mwari vaida kuedza kuita ukama hwakanaka nemunhu wavakasvika zvikakundikana kusvikira wazounza mwanakomana waJesu Kristu pazouya nyaya yeruponeso. Ruponeso kubviswa mune zvakaipa uchiendeswa mune zvakanaka, kubva munjodzi uchiendeswa mune zvakanaka. Ruponeso rwekutaurwa pano inyaya yemweya. Pane tingati mapazi maviri, pane panyama nepamweya. Saka iyi inhau yemweya nekuti Jesu uri kuuya kuzodengenura pfungwa dzedu.
Muchidimbu sevana vashe, tozvitora sei izvi mufundisi Mandisodza? Nyaya iripo apa ndeipi?
Nyaya iripo hama mudikani ndeyekuti Jesu ndiye nzira. Chaakauya kuita badzi kuzongoya kunotiratidza nzira yatinofanira kuti tirarame tichitenda kuna Mwari. Nzira ekuti hatina chatakaita kuti tiwane ruponeso urwu kunze kwekungoti Mwari vakangodza rudo rwavo kuti mwana anoenda auye panyika agotifira.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza nekutibatsira nemintro senguva dzose. Vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Musakanganwa kuti namba idzi ndezvo zvichitendero chete. Ini Danonoka Wande ndichikusarisai nemufaro. Tosangana zvekare svondo rinouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo JC Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai chirongwa ichi svondo rinouya.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. EU yoronga kutemera Belarus zvimwe zvirango mazuva mashoma moutungamiri hwenyika iyi achangobva kushanyira Zimbabwe. Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanonzi neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi havana kunyatsopa gwara rakajeka pamafambisirwo emari kana kuti monetary policy, asi ivo vachiti zvavakaita zvichadzikamisa upfumi. Pope Francis vopeta rwendo rwavo kuAfrica nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.